Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo Chikumi 30, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa mugweru anonzi asunga nhengo dzebato rinopikisa reCCC dzanga dzichienda kunoisa dombo rava Mboneni Ncube kulowa gweru. Nhengo dzesangano reNational Democratic Working Group dzakasungwa nezviro kukuwadzana muHarare dzinoburiswa muusungwa mushure mekubhadhariswa mari dzemafaindi. Mutungamiri weSouth Africa Vasiru Ramaphosa votarisirwa manheru ano kuzivisa dare remakurukota avo. Chikwata chemaWarriors chinorova Zambia mumakwikwi emutambo weCOSAFA Cup ari kutambirwa kuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa mugweru anonzi asunga vanhu vanodarika zana vanga vachienda kulowa gweru kuurongwa hwekuisa dombo paguva renhengo yebato reCCC vaMboneni Ncube vakashaya muna 2022. VaNcube vanonzi vakapondwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezano PF muna 2022 pamusangano wakaitirwa muKwekwe. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa mudunhu regweru kana womutauriri wemapurisa nyika yose Commissioner Paul Nyati sezvo nharombozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Izvi zviri kuuya mushure mekunge hurumende yayambira kuti ichatora matanho akaomarara kune vose vachada kukonzera kusagadzikana munyika. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vane humbo hwekuti vanopikisa vari kuda kukonzera kusagadzikana pamberi pemusangano weSADC. Kuti tinzwe zvatora nzvimbo, tabata vanoti ndoo murongi wemisangano yezvizvarwa zveZimbabwe vaAmos Chibaya kuti tinzwe zvatora nzvimbo.
Zvara nhasi semusangano wevanhu, vanhu vanga vakaita mukumbira matiri zvikuru vemibatira pamwe kuti paitoite mutemhasi. Saka vanhu vese zvikuru semudhivemudle vanga vachitirwa hai temitemitemi yedu tichirangarira hama yedu iyo yakafa zvinotarikano. Saka muzuva ranhasi migwagwa yose kubva mugweru kunosvika kunonzi kumavoneri yanga achingori marodhiroko chete. Hakuna mota yanga ichibvumidza kutarika zvikuru sei parodhiroko iyo yanga iri pahoodlands mudhi megweru. Mota dzese kusanganisira idzo mota dzagara dzichitakura vanhu kubva mugweru kuenda kuwagweru kuenda mugweru vanhu vese vangatinodzokerai kumba dzokerai kumba. Vanga vakatakurwa kuti vaende kuchitiko ichi vanga vachitora vese vachiriswa nepagweru central pamwe chete nekusungwa vachinzi matopara mhosva nechetiko mhosva iyi ndeyei. Asi regai nditi inenge iri mucherechedzo wechihurumende chiri kuvhunduka vanhu pangoungana vanhu chero vatinodoro chero vachitambe makasi chero vachitambe bhora vada kungosvika vongoti mapara mhosva nechetiko mhosva yacho nainenge iri iti.
Saka pamuri kuti pane vasungwa vanhu vangani vasungwa?
Ava vanhu vakawanda vanokaguma 150-200 vanga vari mumakombi vachida kuti vanoitinisa tombstone iyo yanga ichiitwa kumusha kwavambonini muzuva ranhasi.
Saka dombo harina kuzoiswa here?
Dombo vatomboita vari mhuri voga voga pasina hama dzake dzinova isusu.
Takanzwa hurumende ichiyambira vanhu kuti vasade kupara nzongo vachiti pane vane urongwa hwekuda kukanganisa magariro kana chimiro chenyika pamberi pekugadzwa kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa sasa chigaro weSADC. Tingati here zvine chekuita nekurambidzwa kwamaitwa uku?
Saka zvino vaMnangagwa vanogadzira utira hweSADC kunova gore vanogadzirwa panoitiwa tombstone kana pachiitiwa urongwa hwetombstone hunei munyaya yeSADC. Vana veZimbabwe kana dziri nyaya dzekutaridzira mutemo jenga bumburi remutemo section 59 rinobvumidza kuti vana kumhatsomo tiri munyararo. Saka ndichingu tichingahunta chiipapo madhimitrisi dzagara ari mumutemo.
Asi mamaka zviziso here shoko nekuzivisa mapurisa pamusoro peurongwawo?
Kuzivisa mapurisa chaita 2020 pamba pedu mutemoka uchisungira kune chidai pamushaka.
Muchiona zviri kuitika izvi munoona remangwana rakamira sei?
Nyika yaita mabhinya mukumajenda, nyika yaita mabhinya amene vada kutunga nyika inovari voga here pasina vanhu. Vanhu vachabvumidzi kutokana nezvinodiwa nehurumende. Handioni chekuti tingaogara zvakanaka munyika.
Vanga vari vanoti ndiwo murongi wemisangano iri kuitwa nezvizvarwa zvezimbabwe vaAmos Chibaya vari parunhare kugweru nestudio 7. Nhengo shanu dzesangano reNational Democratic Working Group, iro rinotungamirwa navaJob Scaler, dzakasungwa mumusha wekuwadza neExtension muHarare neZuro, dzaburitswa muusungwa nhasi mushure mekubhadhariswa mari dzemafaindi dzinoita madhora makumi matatu ekuAmerica pamunhu. Nhengo idzi dzakasungwa dzichinzi dzaiita musangano dzisina mvumo yemapurisa nechinangwa chekuda kutyora mutemo wenyika, uye dzakazoendeswa kudivi reLaw and Order paHarare Central Police Station, uko dzakanopomerwa mhosva yekuita zvemusarinya kana kuti criminal nuisance. Hurumende yakatoyambira kare veruzhinji kuti vasatyora mutemo ichiti yakagadzirira kuranga zvakasimba vose vachawanikwa vari kune rimwe divi remitemo. Tabata mumwe vashanu ava vaedhimoo Svinurai, avanoti havanawo kushungurudzwa zvavo nemapurisa pavaive muusungwa.
NeZuro takanga tiri kuwadzana tichida isusu kuti tiongorore kuti Harare province yofamba sei. Saka we did an oversight nekuti hatina kukwanisa kunotora tsamba clearance letter nekuti takanga tachakonfuzika nepaposa nemopa plan. As a voluntary group hatina kufungidzira kuti pangadive tsamba neushoma hwatanga tiinahwo chihwohwo. Magurupu atanga tiri isusu tinodaira kuti makanga muine vachenjesi vakanga varimo vaita copy and paste zvese zvatataura madirection kwatiri kuenda kwatiripita sei kuCID Law and Order, dobva yapa directive tukuwadzana kuti tizoshuba nekuti tichisvika ipapo vamwe vedu vaitokwaniswa nemazita pavaidzikira asina kunge zvapinda mupfungwa. Asi tave pamba tarenda pakati ndopatakaona polisi tichisvika pagedhi.
Makasvikobhadhara faindi mukaburiswa here muusungwa?
Hatina kukwanisa kubuda muusungwa pakanzi bhuku remafaini harisi kuonekwa, mutozomirira kusvika mangwana makuseni. Zvechokwadiwo offside charge vadzoka makuseni vakatoti makunoza kubasa nerichendi vakomana, uyai mubhadhare mari dzenyu. Vatimapurisa tikaenda kunotyana ukadzara mari dzedu vakati chiendai zvenyu.
Saka mabvuma kuti makapara mhosva, hazvisi kukanganisa here mune ramangwana?
Ndo zvazvinoita parevolution yega yega mukoma jonga, because hatina kunge taziva. We explained our side kuti posa netakatikazi vanhu faibe hatina kunge taziva kuti inoda tsamba yekuungana. Ndopavazotekisirana kuti chero uri parufu, chero uri pamuchato, chero kuchiita pati inodiwa.
Tiri kuona hurumende yakayambira vanhu vainoti vane urongwa hwekuda kukanganisa kugadzikana kwenyika. Imi zvii zvamuri kuitawo sesangano tichinzwa yambiro yehurumende?
Pabarisisu tinobatwa pakuti mukatarisa maleaders edu vanoti vajobsana nevana masaraure tinoziva ushindi hwavo nembiri dzavo dzekumirira kodzero vachinge vari munana tripusi inova iri kuadvoketa pakuti sadhaki itaridze kuvhotwa kwakanga kwakaitwa gore riya. Isusu tiri kuti izvozvo ngazviitwe negwara kwaro zvitedzerwe zviremba kwayo zvazvakaitika kumashure. Saka tinoti vanokwanisa kuzviita ngavazviite negwara kwaro vachitedzera mutemo wenyika, nekuti mutemo mutemo, hurumende iripo ndo iripo.
Vanga vari nhengo yesangano reNational Democratic Working Group vaEdhimoo Svinurai vari parunhare mugweru neStudio 7. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vari kutarisirwa manheru ano kuzivisa nezvehurumende yavo itsva yavachashanda nayo muurongwa hwehurumende yemubatanidzwa yakawiriranwa nebato ravo reANC nemamwe mapato akawana zvigaro musarudzo dzakaitwa mwedzi wapera. Izvi zvaziviswa nehofisi yavo padande mutande reX iyo yaimbonzi Twitter, iyo yativa Ramaphosa vachaita izvi nenguva dza9 manheru anhasi. Izvi zviri kuuya zvichitevera kuwirirana kwakazoitwa pakati pebato ravo nebato rinopikisa reDA iro rakambenge richikakavadzana neANC masvondo adarika zvakanga zvochikirwa kuti zvichatadzisa urongwa uhu kuenda mberi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mudzidzisi patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo munyaradziriki mukonza.
Tatisiri kunyatsoziva ndechekuti veumukonto wesizwe neveEconomic Freedom Fighters vakati vakudawo vachange varimo here mukati mekabhineti chaiyoyi. Anangounza vaviri vatatu kubva kumapato madiki akaita seNkata Freedom Party nemamwewo mapato tudiki mamwe ndoo anogona kuwana zvigaro zvekuva madeputy ministers. Saka ndoo zvatiri kutarisira kuti tinge tichinzwa manhera anhasi. Asi chandingade kuudza vateereri ndechekuti vakawanda vachange vachibva kuAfrican National Congress nekuti ndiyo yakawana mavhotsi akawanda.
Munotarisira here kuti hurumende iyi inenge iri hurumende ichazenge ichishanda zvakanaka tichiona kusiyana kwaanganzi muchirungu maideology kana zvinangwa zvavanenge vachiteera semapato?
Hongu pachaita makakatanwa pano nepapo. Asi kana vangoumba hurumende yombatanidzwa kureva kuti vachange vakuteerera gwara rehurumende havachateedzera kunyanyanyanya zvemapato avo, vakuteedzera zvinenge zvatenderanwa nehurumende kana nekabhineti inenge yaumbwa. Saka makakatanwa hongu anogona kubuda pano nepapo, asi handinyanyise kuona zvichikanganisa.
Ko kubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika uku mungaona richikodzera kuendawo kubato ripi?
Maonero andakaita ndeyekuti bato reAfrican National Congress rakati bazi iroro vanorida, asi ndiri kuona pachigona kuita makakatanwa nekuti Democratic Alliance neAfrican National Congress panyaya dzakati wandei vanga vachipesana. Saka ndiri kuona paanogona kuita makakatanwa ipapo panyaya yekudyidzana nedzimwe nyika.
Tichitarisirawo zvichabuda muhurumende iyi, zvii zvingatarisirwawo nevana vezimbabwe?
Kana bazi rezvemukati menyika rehome affairs rikapuwa kudemocratic alliance zvinogona kunakira zvizvarwa zvezimbabwe nekuti inenge ine mwoyo wakati nyorovei pakuona nyaya yezvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mudzidzisi patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo munyaradziriki mukonza vari parunare kwakare kuSouth Africa neStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dutu rinonzi Beryl riri kutariswa kusimba zvekupinda muboka rechina kana kuti category 4 apo rinenge rosvika kuchamhembe kwezvitsuwa zvecaribbean. Dunhu iri ratanga kuvhara zvivakwa nemahofisi nhasi paine kuridziro kubva kuvakuru muhurumende yekuti vanhu vatsvage nzvimbo dzekuhwanda dzakachengetedzeka. Yambiro yedutu iri iri kupiwa kuzvitsuwa zveBarbados, St. Lucia, Grenada neSt. Vincent neGrenadines. Muzinda weNational Hurricane Center uri muMiami muAmerica wayambira kuti Beryl iri kutarisirwa kuunza mhepo inogona kutora upenyu hwevanhu nekukwira kwedutu zvinoita kuti rive nenjodzi. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTaboka Ncube, namuhla sixoxa lonkosazana Ntando Sibanda okhona lapha eMelika.
Tine urombo vateereri, regai tigadzirise mishina yedu kuno. Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Iye zvino tofana kupai chirongwa chino chamapiwa naIvans Sininga weStudio 7 chakanangana nenyaya dzezvechitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
nokuchingamidza imuchirongwa chechitendero Religion Forum. Nasi muri kuchipiwa neni Evans Zininga. Ndine hurukuro namufundisi Rebecca Makai vekereke ye Covenant International Church kuMinnesota muno muAmerica. Mufundisi sangana ine vatereri mutiudze muchidimbu nezvegungano reWomen of Dominion ratanzwa nezvaro.
Aiwa tinotenda mazita enyu kumeva atanga tine musangano wakanaka wemadzimai unosanganisa madzimai eZimbabwe tichitaura nerurimi rwamai maZimbabwe ose anogara muno mastate akasiyana-siyana uyezve vamwe vakabva kunana UK, vakabva kunana Australia, vakabva kunana Canada, South Africa nedzimwe nyika dzakadaro vakauya vakanga varipo pakati pedu.
Donzo remusangano tinonzwa vechirungu vanoti fimu yemusangano yanga ichiti inini wenyu uyu donzo ranga richiti kudini.
Musangano wanga uchiti power on high, simba roho kumusoro-soro. Yakanyorwa mushoko raMwari kuti muchapiwa simba kana mweya mutsvene auya pamusoro penyu. Saka tanga tichifamba nenyaya yesimba. Musangano uyu musangano wanga wakakomborerwa zvinoshamisa. Madzimai anga achinzwa kuti vaMwari vari kutaura neupenyu hwedu nenyaya yesimba. Simba rinobva kuna Mwari. Kurakidza kuti hatigoni kupfuurira mberi muupenyu tisina simba raMwari.
Vamwe vanoti musangano uyu waane nguva uchiitwa uyu mane makore mangani muchiita misangano iyi?
Musangano wedu yongo waawechigore newataita uyu ndewechitetin taatenderera mastate akasiyana-siyana. But tinoda kungotenda Mwari kuti gore rinoiri ra2024 takwanisa kuita kuhosa Minnesota conference iyoyi kubva payakatanga. Isusu Minnesota tave chi 12 kana kuti 13 gumi nevatatu ndizvo muchivanhu nai
ndizvozvo
vadodomori zvakanaka gumi nematatu makore tichiita musangano weWomen of Dominion. Wakatanga tingangoti kubva pana 2012 ndopakatanga musangano wedu weWomen of Dominion. Takaitira kuIndiana, tikaitira zvinoshamisa 2019, taiva kuNew York 2023, ndokudzokera zvakare kuna purezidendi wedu kuIndiana kwataiselebreta zvakare musangano waifanira kunge takaselebreta 10 years yeWomen of Dominion. Takazonoita celebrate kuIndianapolis 2024 Minnesota tibva takorawo kuti tihose musangano iwoyu. Saka tiri kufara nekutenda Mwari zvakanyanya kuti musangano wakabudirira zvine mutsindo.
Irwendo rwamatsanangura rwakareba uyu. Kune madzimaiwo pamwe asati aziva nezvemusangano iwoyu kana vakanzwa nezvavo vakasanzwisisa, mune mashoko amungavape here kuitira kuti vagouyawo rwendo runotevera?
Ichokwadi chamuri kutaura, musangano weWomen of Dominion musangano wakanaka. Chawakanakira ndechekuti unosimbisa rurimi rwedu rwechivanhu kuvana vedu, kumadzimai, kune madzimai ari kure kwesoko vasingazive kana kuti vasati vanzwisisa. Tinoda kungoramba tivakurudzira kuti svikirai, taifamba nedingindira rinonzi kupiwa simba, asi munogamuchira simba mweya mutsvene asvika pamusoro penyu.
Aiwa chiregai ndikubatei muromo muri ipapo, dai nguva yaitibvumira tanzwa zvizhinji. Ndinokutendai mufundisi Makai. Vateereri ndinokutendaiwo nemi kunge mange munesu nhasi. Ivai nesu zvakare svondo rinouya patichakupaizve chimwe chirongwa chechitendero. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans. Teererai zvakare svondo rinouya apa anokupai chimwe chirongwa chezvechitendero.
Thank you.
Muna uze mitambo. Komiti iri kufano tungamira nabvu munyika yeZifa Normalization Committee iri kuregedza basa manheru anhasi musi uyo Warriors afadza nyika yose nekurova Zambia mukosafa Cup. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata chenyika chema Warriors nhasi masikati chapinda munhandare ndokurova Zambia 2-0 mumutambo wacho wechipiri weGroup B yemakwikwi eKosafa Cup ari kutambirwa South Africa. Zvikubodzwa zvabva kuna Michael Tapera naTakunda Benhura zvapa Zimbabwe kukunda pamwe nekuenda pamusoro petafura mugungano iri nemapoints matanhatu, mapoints matatu pamusoro peComoros. Captain weMaurias, God knows Murwira, anoti vanofarira kudzikamisa hana dzavo kunyanya vatambi vatsva vari muchikwata ichi kuti vakunde mhondo yavakatarisana nayo yekutora mukombe uyu.
Vamwe vanenge vari vatsva kunge vachinge vari muchikwata cheMaurias. Dzimweni dzenguva hana dzinogona kunge dzichikurova asi tinenge tichisimudzira nekusimbisana nekuti pakupedzisira tinenge tichida kuti tichizoita kuti nyika yeZimbabwe izofara.
Asi mutambo weMaurias nekinya nechipiri uri kutambwa nabvu munyika isatungamirwe neZifa Normalization Committee iyo yangaitungamirwa naValincoln Mtasa. Committee iyi iri kuregedza basa manheru anhasi sezvo yakatarirwa neFIFA musi wa30/10 asi veruzhinji vanoti vaive vatononokerwa nekuenda kwayo vachiti yakakundikana basa rayo. Murairidzi wezvikwata zvechidiki musha weGlenview muHarare Spencer Nyanete anoti komiti yavamutasa yakauraya maWarriors nekusaziva kusarudza murairidzi aive akakodzera kugara pabonde.
Normalization Committee avafeila uzo wakatarisa kumaWarriors vachinja bodi vanenge 3 makochis within short space of time which is not good for football development.
Mutsigiri wenhabvu vakurawo nechiwai vanoti Normalization Committee yakatouraya nhabvu munyika pachinzvimbo cheugadzirisa zvainetsa.
Tinobatika chaicho chaicho tiri kuchitsvaka tiri kuchishayiwa nokusvika nhasi vanhuwo kuti vakakundikana kugadzirira matimu edu ebhora manational teams edu kumaassembla nguva iripo vakatadza kuzviita nguva iripo saka kusvika nhasi Zimbabwe yedu haisati yarongeka, maWarriors edu asati arongeka kuti tikwanise kukombita zvakanaka nemamwe mateams emuAfrica.
Mashoko ari kutenderera anoti FIFA iri kudzika imwe Normalization Committee nemusi wechitatu iyo ichange ichitungamirwa navatomi Stole. Mongorori wemutambo wenhabvu vaBrian Manyati vanoti Normalization Committee inofarira kuwedzerwa vanhu kuti zvinhu zvifambe.
FIFA Normalization Committee ngaiwedzere misoro, ndingati ngapave neimwe misoro mishanu, vatatu vari vakuru vanozivisisa zvenhabvu muZimbabwe, koitawo vechidiki vaviri mukusharurako poyeukwa kusatsikirira madzimai. Zvese zviri nyore, FIFA ichiri pedyo kudai.
Mitambo yeKasulaga Premier Soccer League yatambwa nhasi yapera seizvi: Dynamos 1 Greenfield 0, Tirwan 1 FC Platinum 1, Wange 2 Bigita Minerals 2, Chicken Inn 0 Erentals 0, Chegood Pirates 1 Arenal 0. Makundano aya ave kuenda kuzororo ripakati pegore asi achadzoka musi wa18/10. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iye zvino toenda kuna Taboka Ncube weStudio 7 achitipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro navasimba rashehunzvi avo vari muAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Vahunzvi vanotungamirira chikwata cheve chidigi chinosimudzira vamwe chemarondera Hub of Global Shapers Community uye vakatanga sangano reAdvocacy in Action Zimbabwe rinosimudzira zvekare vechidiki. Ngati nzwei vachitsanangura.
Tichangendiri ku University of Delaware iri kunonzi kunyowa. Mwezo zvinhu zvatichange chidzidza zviri pamusoro pekuvandudza utungamiriri hwedu sevechidiki. Tichingaita sei kuti tive vatungamiriri vakanaka, tingaita sei kuti tive vatungamiriri vanounzawo zvinhu zvakanaka mukati menyika dzedu. Then chimwe chatichange chidzidza nezvacho ndechekuti tingaita sei kuti tigonewo kuzvivandudza maererano nemainteractions atinoita nevanhu vakasiyana-siyana, tichisangana nevanhu vari kumaorganizations akasiyana-siyana vari kuita mabasa akasiyana-siyana, tichidzidza kuti vari kuzvigona sei, vari kuzviita sei, uye nesuwo mukati memabasa atinoita tingazviite sei.
KuZimbabwe uko munomboita nezvei zvaita kuti muwanewo mukana wekuti mupinde muchirongwa ichi?
Tinonyanyoshanda nemaorganizations maererano nekuwaniswa kwemikana kwevechidiki, kunyanya-nyanya mukana iri munyaya dzeupfumi kana kuti zvatingati social and economic justice issues. Kuti tingaita sei kuti vechidiki vaonewo mukana yakaenzana, tingaita sei kuti vechidiki vaonewo mukana mukati mekutungamirira munzvimbo dzakasiyana-siyana, uye tingaita sei kuti vechidiki vavewo vanhu vakavandudzika kuti vagone kuitawo macontributions mukati memafambisirwo enyika, mukati memafambisirwo emaorganizations akasiyana-siyana.
Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamakatarisira kuti mudzidze pasi pechirongwa ichi?
Takatarisira kudzidza kubva kune vamwe vangu vari kubva kunzvimbo kana nyika dzakasiyana-siyana munzvimbo yeAfrica, kuti vari kuzvigona sei, vari kuzviita sei, uye tingashande sei tese pamwe chete kuti tivandudzike sevechidiki mukati nenyika dzatinobva. Chechipiri, ndiri kutarisirawo kudzidza kuti vanhu vemuno muAmerica kuti nyika yavesvikawo pairi nhasi vakazvigona sei, uye isusu tingaitawo sei kuti tisvikewo pachikamu kana kuti palevhel yavari senyika yeAmerica. Chechitatu chandiri kutarisira kudzidza ndechekuti ndingaitawo sei kuti ini semunhu wechidiki ndivandudzike pakutungamirira, ndivandudzike pakuvandudzawo vamwe vangu, kana kuti ndingaite sei kuti ndigone kuvawo muenzaniso wakanaka weutungamiriri.
Ndeapi mamwe mashoko amungada kusiyira vechidiki tichitarisa upenyu hwenyu kubva kwamakabva nekwamava?
Isu sevechidiki ramangwana riri mumaoko edu, uye kuti nyika dzedu dzibudirire, kuti kwatinobva kumacommunities akasiyana-siyana, kuti kumhuri dzedu kubudirire, zviri mumaoko medu, nekuti tisu ramangwana renyika, tisuwo zvakare ramangwana rekwatinobva kana kuti kwatinoshanda. Saka isu sevechidiki tinofanira kumira pamukaha kuti kana zvinhu zvichioma, zvichirwadza, zvichirema, isu sevechidiki tinofanira kuwana masolutions anoadresa zvinhu zvakaoma zvatinosangana nazvo. Ramangwana riri mumaoko evechidiki, saka tinofanira kuzvivandudza, tinofanira kuva necommitment yekuti tigadzirise panoda kugadziriswa.
Panhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita navasimba rashehunzi avo vari muAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Ndinokutendai vatere kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndini Taboka Ncube, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka. Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa muGweru anonzi asunga nhengo dzebato rinopikisa reCCC dzanga dzichienda kunoisa dombo paguva ravambone neNcube vaive nhengo yebato iri vakapondwa muna 2022. Nhengo dzesangano reNational Democratic Working Group dzakasungwa nezuro kukuwadzana dzinoburiswa muusungwa mushure mekubhadhariswa mari dzemafaindi. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai muina Standikile Musanga.
Soko isikati senda baku.